Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinobva zvaita kuti zvijekere munhu wose kuti muteedzeri wemutungamiri wenyika ari pachinhano chakati, iko zvino amboendeswa kuChina. Chionekwa kuti vanhu vose vakutikana kuti aiwa hapana chinhu chakavanzika muhurumende yedu.
Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga voendeswa kunorapwa kuChina vachibviswa kuSouth Africa kwavanga vari.
Chitiko ichi tinangoti tangogaroziva kuti pasvondo pega pega fuel iri kukwira. Saka unoona kuti vashandi vatinotakura havasi kukwidzirwawo mari dzavo futi pasvondo pasvondo.
Hurumende yowedzera mari yemafuta yekufambisa dzimotokari kusvika pamadhora manomwe nemasendi makumi mana nemashanu parita repeturu, ukuwo dhizeri richiwedzerwa kusvika pamadhora manomwe nemasendi gumi nemanomwe.
Hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semavhese zvokutoti mafektori vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate.
VeConfederation of Zimbabwe Industries neveEconet vanoti kushayikwa kwemagetsi kwaive kudzosera basa ravo kumashure zvakanyanya. Varayiridzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe votanga kurangwa mabasa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vaenda kunorapwa kuChina vachibva kuSouth Africa kwavanga vari. Izvi zvaburitswa mumashoko kuvatori venhau nemutauriri wevatungamiri venyika vaGeorge Charamba ava vati izvi zvinotevera danho rakatorwa neChina neZimbabwe kuti vaChiwenga varapwe navana mazvikokota kubva kuZimbabwe, South Africa, China neIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapera vakazivisawo nezveurwere hwavaChiwenga vachiti vave kuedza kuzvigwinyisa muviri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvizere. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Handisi kuona pachiri chinhu chakaipa nekuti mutemo wedu sehurumende unotiwo kana munhu ari mukuru muhurumende anofanira kunge achizikanwa zvaanenge achiita panguva imwe neimwe, kungava kuti ari kufara, kungava kuti ari kurwara, kungava kuti atisavhela. Zvose izvo zvinenge zvifanira kunge zvichizikanwa kana munhu ari mukuru wehurumende. Saka chinhu chaitwa navacharamba chinhu chakanaka zvikuru kuzivisa veruzhinji, nokuti pane vanenge varipo vanenge vachibvunza kuti ko hatisi kuvaona mumafunctions, hatisi kuvaona panguva dzakasiyana-siyana panenge paine makurukota ehurumende nevatevedzeri vomutungamiri wenyika. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti zvijekere munhu wose kuti mutevedzeri womutungamiri wenyika ari pachinhano chakati, iko zvino amboendeswa kuChina zvichionekwa kuti vanhu vose vagutikane kuti aiwa havisi kuvanzwa, hapana chinhu chakavanzika muhurumende yedu. Toda kuti vanhu vese vange vaine chokwadi, kwete kuti vanhu vazofungidzira vazonyora zvisiri izvo mumapepa. Ndozvinei zvisingadiwi kuti zviitike izvozvo.
Pane zvamuri kunzwawo, vari kunzwa sei pari zvino?
Tanzwa kazvataurwa nemutauriri wemutungamiri wenyika, saka hatigoni kutapudza kana kuwedzera. Zvataurwa izvozvo ndizvo zvatinomira nazvo kuti ndo zviripo, uye zvanyorwa pasi zvikataurwa zvakare. Saka zvinhu zvakajeka kumunhu wose, hapana chakavanzika. Tanzwa kuti vaendeswa kuChina kuti vabatsirane ma chiremba vekuSouth Africa vemuno muZimbabwe nevekuChina ikoko kuti vapedze zviri kunetsa.
Asi vamwe vanopikisa Honorable Mutodi vanoti kosei vatungamiri venyika vachinorapwa kunze vasingarapwe muZimbabwe.
Chiripo ndechekuti pa 37 years dzatatitungamirirwa muno tichitungamirirwa nehurumende yanga iripo, takaona kuti zvipatara zvedu zvakatadza kufambidzana nenguva. Pane mimwe michina yanga isipo zvaakutoitwa nevamunangagwa izvozvi kuti vaone kuti michina iyo yaamuno. Ndofunga makaona pamasura apo kuti vakaintarakta nevanhu venyika dzakasiyana siyana veuae kuindia kuchina kwose kwose pasi rose kuti vaite kuti muno munyika muwanike mishina inokwanisa kuongorora zvinenge zvichirwadza munhu. Saka pachava nenguva yakati rebei vanhu vachidzidzira mishina iyoyo, madhokuta emunhu vachidzidzira mishina iyoyo. Saka zvinodaka kuti arwara iko zvino kaanenge achifanira kuti arapwe kunze, asi nguva yekuti vanhu varapwe muno iri kukwana manje manje nokuti michina yacho yaamuno, mishonga yacho president aita kuti ivepo. Saka hapana chichanetsa, asi for now zvazvakafanira kuti vaonekwe nemadhokuta ekunze vachishandisirwa zvakare michina ive kunze.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwira kubva nhasi, peturi ichikwira kuenda pamadhora manomwe nemasendi makumi mana nemapfumbamwe parita roga roga, kuchitiwo dhiziri richikwidzwa kuenda pamadhora manomwe nemasendi gumi nemapfumbamwe parita. Svondo rapera mafuta aya akakwidzwa zvakare, peturi ichienda pamadhora matanhatu nemasendi gumi, ukuwo dhiziri richienda pamadhora mashanu ane masendi makumi masere nemana parita. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti iri danho raomesera nhengo dzavo zvakanyanya sezvo dzisiri kukwanisa kuwedzera mari dzekuti vanokwira mabhazi varipire nekuda kwekuti vanhu vavanotakura havana kuwedzerwawo mihoro yavo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Chiitiko ichi tingangoti changogaroziva kuti pasvondo pega pega fio iri kukwira. Saka unoona kuti vashandi vatinotakura havasi kukwidzirwawo mari dzavo futi pasvondo pasvondo. Saka munoona kuti isusu kuti tinzi tasimba tichikwidza pasvondo pasvondo, chimiro chacho hachiite. Isusu taungoti ezinezi fio ikakwira tenda kuziva kuti mari dzataiwana in terms of profit dzaakungoenda ndo dzataangozva kuti dzaakungoenda dzichidzika, ende vamwewo vari kupedzisira vabuda mubhizinesi retransport irori.
Saka imi mune dzimwe nzira here dzekuzoti munge muchiwanawo nadzo profit iyoyo, kana maa muchiti profit ndo yamaa kutongoti iende kumafuta ikoko?
Nzira dzataakutoita izvezvi ndedzekuti taakutodhivhaiza kuti kana kuri kunzi kutakura zvezvi, ukatakura ukaenda kutown, hatichadzoka tichiti vanhu vakawandira kuchitungwiza todzoka tonovatora ikoko tisina kutakurayiwa. Takutongomirira ikoko kusvikira kwaita wanhu tozotakura. Kana ukaita two matips ekuenda kutown, two ekudzoka kuchitungwiza, woko tichongofamba wakadi vakatakura kwese. Ndo zvimwe zvinhu zvatakutombowedza kuita izvozvo.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo zvaita kuti mafuta akwidzwaye?
Sezvakaita parizimizi hatisati taona kuti chikonzero chipi, nekuti matauriro avanoita vanenge vachitaura nezvekuti mari dzinotenga mafuta dzakwira pamusika, vachitaura zvokuti kubhengi kwazomira kwakadaiwo. Zvokuti isusu parizinizi hatitapa chimiro chekuti tinzwe rizini, nekuti chiripo ndechekutongoti kupera kwezuva tinotofanira kunge takatomira nechokwadi chinenge chaapa ground kuti mafuta akwira, mari yedu yatakuwana ishoma.
Mune tarisiro here yekuzogarawo pasi semasangano anotakura vanhu nehurumende kuti munzwisisane panyaya yekukwidzwa kwemutengo?
Ndichitarisisa chaizvo chaizvo chimiro chiripo ichi, inini handione zviri izvozvo zvokuti hanzi tingagare pasi kana kuti nehurumende toitidzikisai fuel yedu isusu vanhu vanotakura vanhu.
Vanga vari mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunare kuchitungwiza neStudio 7. Kambani ye Econet Zimbabwe yaburitsa mashoko ekuti kushaikwa kwemagetsi kwave kuyikanganisa kuita basa rayo sezvainotarisirwa. Econet inoti yave kumanikidzwa kushandisa magwenya emagenerator anoda diziri. Kambani inotiwo zvave kuoma kuita bhizimusi munyika sezvo mari yemaRTGS yavanoshandisa yashaya simba nezvikamu mazana mapfumbamwe kubva muzana kubva munandira ukuwo mafuta edzimotokari achiwedzerwa nezvikamu zvinodarika mazana mashanu kubva muzana. Econet yati nemamiriro aita zvinhu zvave kunetsa kuti vavimbise vanhu kuti vacharamba vachiita basa sezvinotarisirwa. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo muhurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tiri kukomeresa zvikuru nekushaika kwemagetsi. In that mafactory edu, especially during daytime, hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazvese. Zvokutoti mafactory vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate.
Izvi zvinoreva chii kana tichitarisa yatingati capacity utilization iyai yakuti muri kushanda nezvikamu zvakaita sei parizvino?
Capacity utilization in the last few weeks yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperator. Maindications anenge ari kutaridza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Muri kumboitawo here nhaurirano nehurumende nezvedambudziko iri?
Ya, hongu tiri kutaurirana. CZI, we have had meetings with the Minister of Energy, with ZESA, with the Minister himself. Hongu pane matanho ari kutorwa ari kuratidza kuti tikaramba tichibata pamwe chete pamwe in the next few weeks zvinhu zvinogona kutanga kuita go back to normal.
Ndambotaurawo navachasi vari kuti ivo vari kuda kuti vemakambani vaya vane mari yekunze vanokwanisa kuti kana zvichibvira havo mbofanira kukweretisawo hurumende yobhadhara chikwereti kuEskom kuti ikwanise kuwana magetsi. Vanenge vapa hurumende mari ava vozonzi havo vozopuwa magetsi kwenguva yakati rebei nezesa, vanenge vakutoita sekuti vabhadhara kudhara. Munoona izvi zvichishanda here?
Hongu zvinogona kushanda. I think those zvimwe zvataitarisira kuti tisati tasvika pakuipisisa kwakaita zvunhu taida ikwanisa kumende neprivate sector tichitarisa mainitiatives akaita saiwayo ekuti mari inogona kuunganidzwa yosana bhadhara kuti magetsi auye pane kuti makambani avhare zvaanga ari kuita. So zvinhu zvatinokudza chaizvo kuti zvaakuitika nawo. Pane zvimwe zvakawanda hamshuwa zvatinogona kuti tiite kuti tibatsirane pamwe chete private sector negovernment to avert zvazviri kuitika izvo.
Vanga vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuti tinzwewo nezvedambudziko remagetsi iri, Blessing abatawo gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi.
Ndingadai ndakanoona Minister Mantashe kuSouth Africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara yedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti. Tenge tichinyengetedza sevanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratinaro. Asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita, mushonga wechikwereti kuchibhadhara ndonyaya iripo. Tiri kufanirwa kuti tirambe tine programu yekuti kana tichivapawo payment plan vanenge vachiziva kuti aiwa tiri kubhadhara tozotaura nyaya yekuti tiitete tiwane mamwe magetsi tichienda mberi. Saka inyaya ihurukuro ichiripo kutarisira kuti rosondera tiri kuvhura mangwana iyi. Pamwe ndingakwanise kunovaona vanga vane chipitipiti vanga vane bhajeti. Saka tanga tichitaura hedu naminista but tichiedza kuti tironge appointment bati nawo ikoko nemabasa.
Saka kubasa ramai chaizvo
inofanirwa kunge ndofunga kuma33 ndekutiro charo pachikokurangatira fotai mari yechikwereti
ko kuMozambique uku
yakadawo kusvika ipa ava hatisati tanyanyokurukura. Bati vakuru vedu pavakaonana vakataurwa kuti isusu
Minister of Energy kufana ngeti chino sangati. Kakuno kutanga chito batarero kukatira utunyatono atakamira sei itra utikana takso tuma ma officials aningevane waro kuti varukuno kumbira sei. Taka sarango chini mshiri nani kiti chite wanwani. Pedrani ne ESCOM pozo yenda kwa wari tine tishinyato zote ayo kutagazira. Auda kutu kwa shakati shakati.
Saka iwe ESCOM wari kuti wari kuda mari chaezo kuti watange kupa Zimbabwe mamwe magetsi.
Ndiyo nyaya dzati na urwa dzati kufana kuti tinotaurira naizvozvo.
Avanga vari kura zvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Varairidzi vari pasi pesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vatanga kurangwa mabasa nhasi vachida kuti hurumende itarise zvakare mihoro yavo iyo vanoti vari kuda kuti iwedzerwe kuitira kuti ifambirane nemitengo yezvinhu. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti panhengo dzavo dzose zvikamu gumi nezviviri kubva muzana ndizvo chete zvaenda kumabasa nhasi. VaMasaraure vanotiwo nhengo dzavo dziri kuda kuti mihoro yadziri kutambira pari zvino ipetwe zvinoenderana neuremu hwedhora rekuAmerica hunenge huchiwanikwa kumabhanga zuva iroro. Mamwe masangano evashandi vehurumende akatozivisawo kuti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa sezvo zvinhu zviri kuramba zvichingokwira asi mihoro yevashandi isina kwairi kuenda. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure.
Varairidzi vatitomirira nevamwewo vatotanga kupeta zvirauro vachipendera kotoro yepiri kuri kuratidzira kuti hurumende yaramba kudzorera value yemasalaries edu ayo akabiwa munyonga-nyonga yezvemari pakachinjwa masalaries kubva kumaunited states dollars achiita mari yemuno. Izvo zvaita kuti tisare taakutambira mari shomanini isingakwanise kutichengetedza. Kutaura kwati atichiita nemamembers neongororo yataita 12% yemamembers edu ndo yega yanga iri kumabasa vari kutonga vaine zvavanga vachiri kupedzeredza kuita. Asi vazhinji vanga vatotakura mabhegi avo vaenda kunozorora vachinobatamawo mabasa ekuti vawanewo cheuviri chekupa mhuri dzavo.
Chii chanyanyosunda kuti nhengo dzenyu dzisvike pakurangwa mabasa?
Hurumende yaramba yakaisa zvitandamunzeve panyaya yemuhoro iyo yatakabvira kare tichingosimbisa kuti dai vatipawo mari inoenderana neyataisitambira ari maunited states dollars. Pataisitambira munhu aisiwana $450 kuti chingoichinja aine interbank rate achipiwawo iri inoenderana nereti inenge iriko mwedzi iwoyo. Izvo zvinove zvavari kuramba kusvikira vaslasha salari yedu kubva kuma 450 kuma 500 kusvikira yadzika kusvika kuma $30. Zvaita kuti vanhu vararame upenyu hwakaomarara vamwe havachina pekutogara nenyaya yekuti havachagone kubhadhara marindaus kuenda kubasa chaiko mutsutsururu kuti munhu akwanise kuwana mari yemuchovha yekufambisa kuti asvike kumabasa.
Hurumende iri kuti yakakupai mari inoita $400 pamunhu yekuti mumbofanira kubatsirikana. Mari iyi muri kuitambira sei?
Chekutanga ndechekuti mari iyi yakataurwa asi haisati yasvika mumaakaunts evanhu. Chechipiri ndechekuti maprize adowedzera kushuta pakati ipapa kana iri fuel yatokwira kairi mari iyoyo isati yauya. Chechitatu ndechekuti mari iyoyo yanga yagara iri shomanini zvichienderana nekutambura kwatiri kuita. Haisi mari ingava ndudze upenyu hwedu, haisi mari ingatiite kuti tikwanise kukushinika sezita ravari kuipa, asi kuti kutosekwa kwatiri kuitwa nehurumende yedu yekunyebedzera kunge isiri kuziya vakudhuriro oita zvino.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzvimbo dzekumabvazuva muAmerica dzave kutonhorerwa zvishoma zvichitevera kupisa kwezuva kunotyisa zvakapa kuti vamwe vanhu vafe uye kutadzisa magetsi kushanda zvakanaka. Asi kutonhorera uku kwave kuuya nemafashamu emvura nemhepo zviri kuparadza mimwe misha. Nzvimbo dzine dambudziko iri iWashington DC, New York City neBoston. Ku Kune vana vanodarika mazana mashano vanozvarwa vaine chirwere checlub foot. Icho chinoita kuti makumbo atarisane nechemukati zvokuti vabereki vazhinji vanotozozviona mwana ave kuda kukambaira kana kufamba. Chirwere ichi chikasagadziriswa nenyanzvi chinokonzera kuti mwana azokure akaremara makumbo ake. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vajazinda machache vekuchivhu vanoti mwana wavo akazvarwa akaremara nenzira iyi zvokuti vari kubatsirwa navana chiremba vane hunyanzvi kana kuti orthopedic surgeons avo vanotwasanura makumbo akaremara aya. Vana chiremba vanoti chirwere checlub foot chinoita kuti gumbo risakwanise kutsika rose pasi munhu asingakwanise kutsika nechitsitsinho chake. Vamachache vanoti vakaona mwana wavo anonoka kufamba vakakurumidza kumuendesa kunyanzvi dzeutano idzo zvakazomubatsira.
Pakafamba nguva tikaona mwana asati akufamba, takazoenda kune shamwari yedu physiotherapist akaita matests anoita ekumezha kuti makumbo ari kutsika zvakanaka here. Akati aiwa mwana anofanirwa kudi kunoitwa operation yekustraightena matendoni ekuchitsitsino. Ndo anenge ari tight iwayo.
Vamachache vanoti kuremara uku kunofanirwa kuongororwa mwana achiri mucheche zvokuti veutano vekumakiriniki avaienda kunorapisa mwana wavo havana kuona dambudziko kusvikira vazoona kuti mwana uyu aiva anonoka kukambaira.
Club foot chirwere chevana chinowanikwa mwana achitobuda nacho mudumu. Chirwere chekuti makumbo anenge akatarisana, akatarisa mukati. Makumbo emwana anotarisana. Saka madoctors anenge achifanirwa kutozviona izvozvo mwana pamunoenda kumatest kuti makumbo emwana akatarisana. Saka isusu taenda kumaclinic havana kumbozviona. Takazozviona tega kuti chii. Mwana ari kunonoka kukambaira makumbo ake ari kuita kunge akaloka. Then ndobva taenda kuna ortho akasvika akati hazvinogona kupera.
Vamachache vanoti mwana wavo akapfekedzwa bhutsu ine simbi inobata imwe bhutsu zvokuti hadzibviswe kwemwedzi mitatu ozoitwa operation yokutwasanudza tsinga dziri kuseri kwemakumbo.
Then obva vaita operation yekustraightena tendon. Vastraightena tendon mwana aniswa mucast inonzi plaster for 30 days anenge ari musitting position kuitira kuti chitsitsinho chipore. After 30 days anobva aiswa mubhutsu. Bhutsu idzi dzine ibhutsu dzinopfekwa sebhutsu chaidzo asi dzine simbi inokrosa ichinobata rimwe bhutsu yokuti mwana agone kudi agone kufamba. Saka simbi iyi inolasta 3 months akaipfeka. Achipfeka 3 months dzanenge achibvisa only paanochinjiwa.
Vamachache vanoti zvakatora makore mana kuti makumbo aya agadzirike zvokutozofamba zvakanaka sezvinoitawo vamwe vana.
It takes almost 4 years kuti mwana azonzi condition yake yava corrected. Condition ikasa ma procedures aya akasateedzerwa according to zvinenge zvataurwa na physio vanoti inoita inogona kuita recare yekuti makumbo aya anodzoka futi kutarisana. Saka once wangozvitanga unofanira kutopfekedza mabhutsi iwayo for anonzi maponset. Unofanira kutomapfekedza for the 23 hours for the first 3 months. Ukaita zvekujamba uchimbomusiya achifamba asina anozoti akuda kuenda kumagrade 1 grade 2 condition iyayo yobva yadzoka.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Achiri Panyanga vanoti hurema uhu hauzivikanwi kuti hunokonzerwa nei. Dr. Achiri Panyanga vanoti haisi mhosva yevabereki kuti mwana anozvarwa akaremara.
Saka club foot chirwere chekuti hachidzivirike kuti pane zvingaitwa namai kana baba mwana ari mudumbu kuti chisaitike. Zvinongoitikawo, hapana zvatinoona zvatingazviita kuti munhu asaite club foot. Asi kana chirwere chavepo chatinokurumbidza nechekuti 1 year to 2 years mwana ganga anoonekwa nana chiremba voasesa voona kuti mwana anokodzera here kuoperate, gumba rake rinogadzirisika here neoperation kana kuti kwete. Kana richigadzirisika, the earlier the better. Takakurumbidzawo kuenda naye kuchipatara, akakurumbidzawo kushandirwa kuoperato. Zvinobatsira kuti akurumbidzewo kuita zvakanaka uyezve kuti asazokura akaremara.
Imwe nyanzvi yaimiririra kodzero dzaana chiremba kuZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Chakavhu Dr. Rutendo Bonde avo vakashaya mwedzi wakapfuura. Mumwe wevanhu vakaberekwa vaine dambudziko rakadai asi makumbo avo akagadziriswa mushure mekunge vaiitwa maoperation masere vakakwanisa kukura vasina makumbo akaremara. Zimbabwe ine chirongwa chiri pasi peZimbabwe Sustainable Club Foot Program chinoshanda nezvipatara zvese zvemunyika muno panyaya yekugadzirisa makumbo akadai. Vana vanodarika zviuru mazana maviri pasi rose vanozvarwa vaine dambudziko iri zvokuti vazhinji vavo vanokwanisa kurapwa zvokutozorarama zvakanaka vasina hurema uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaJames neZuro chakapedza rwendo rwacho rweNetball 2019 Vitality World Cup chiri pachinhano chechisere. New Zealand yakakunda Australia 52-51 ichibva yasimudzawo mukombe uyu. Asi vatsigiri vemaJames vakawanda vanoti chikwata chavo chakasimudza mureza wenyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi neZuro chakarohwa neUganda 58-47 mumutambo wacho wekugumisira we 2019 Vitality World Cup. Ndokupedza chiri pachinhano chechisere mumakundano aive nezvikwata 16 zvaive zvakaungana muLiverpool, England, kubva musi wa12 chikunguru. Izvi zvinotevera kurohwa kwavakaitwa zvekare neNew Zealand, Malawi, Jamaica neUganda, izvo zvavadzorera shure makwikwi avakashura mare zvaive zvisingatarisirwe. MaJames ari kudzoka kumusha, misoro yavo iri mudenga mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri nekuenda munharaunda yechipiri kubva mugungano raive rakaoma nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland neSri Lanka. Vakatungamira chikwata ichi, amai Letitia Chipandu, vaudza Studio 7 kuti vari kudada nechikwata chemaJames.
Takauya takatamba zvakanaka, takatambirwa zvakanaka kubva kuairport. Vanhu veZimbabwe vari muno vakafara, vakatitambira tikauya kuzogara pano pahotera patiri pamunokona paIBC. Vasikana vakatamba bhora zvakatyisa vanhu vese, nyika dzese. They fell in love with Zimbabwe.
Studio 7 yabata umwe mutambi wechikwata chemaJames, ndaizivei Madzikangava.
Tafara kuita number 8 pamatimu anatamba nawo first time yedu kuti World Cup. Team yenge iri tough matimu atakatamba nayo in New Zealand. Saka yakazofila kuti paitambwa bhora. But tukufara kuti ana Northern Ireland, ana Jamaica, Malawi, next time nenge iri moto moto chaiyo.
Muteveri wezvemitambo vatina Shemseti vanoti vasikana ava vanofanira kutendwa zvakasimba nezvavakaita kuLiverpool, kwete nemari chete.
Tei tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind. Mari is not everything.
Captain wechikwata ichi Perpetual Siya Chitema anoti akakaive kekutanga kuenda kumakundano aya zvekuti vave kutarisira kuenda kuWorld Cup inotevera, uko vari kutarisira kunokwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe.
Ndovimbiso kuti tuda kudzokerazve kuWorld Cup, tuda kuqualify tidzokerazve kuWorld Cup. Ipapo anyitisa mukana wakakura kuti tikwanise kuenda.
MaJames ari kutarisirwa kusvika akamirirwa nechaunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport mushure mekuita zvaive zvisingafungirwe nevakawanda, kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Vanotevera mitambo vanoti chikwata ichi chinofanira kusiyiwa chakabatana kudaro chichigadzirira kurwira nzvimbo yekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari nemitengo yezvimwe zvinhu. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoendeswa kunorapwa kuChina vachibviswa kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA.